Opposite TC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 19 mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Schools Examination Council inoti haisi iyo ichabhadhara varayiridzi vanonyoresa bvunzo gore rino. Zimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association inoti haitambiri zvataurwa nehurumende kuti gore rino hurumende haisi kuzopa vashandi mavhocha kana mahampa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yekuda kuti varayiridzi vachanyoresa bvunzo dzekupera kwegore gore rino vabhadharwe neZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC inenge ichanetsa mushure mekunge boka rebvunzo iri razivisa kuti varayiridzi vari kuenda nezvichemo kusiri iko vachisiya boka ravanoshandira rePublic Service Commission. Izvi zviri mutsamba yakanyorerwa rimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe neZIMSEC ichiyeuchidza sangano revarayiridzi iri kuti bazi redzidzo yepasi rakajekesa nyaya iyi pamusangano wakaitwa muna 2019 wakapindwa nemativi ose uyo wakapera bazi redzidzo richiti raizogara pasi nemushandirwi anova Public Service Commission. Asi munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti ZIMSEC iri kuda kuedza kuwanda nemumwe panyaya iyi. VaMajongwe vanoti boka iri ndiro rinobhadhara vanogadzira bvunzo, mapurisa anodzichengetedza uye vanozodzimaka, asi harisi kuda kubhadhara vanodzinyoresa vanove varayiridzi. Studio 7 yakundikana kunzwa divi reZIMSEC panyaya iyi. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMajongwe.
Chekutanga ndechekuti tisakatanga kunyorera ZIMSEC svondo rapera iri tichitaura kuti gore rino zvinenge zvichanetsa kuti varayiridzi vanoinvigileta maexam vasina kubhadharwa. Nepamusana pekuti tirikuona kuti chatova chiitiro cheZIMSEC kuti inobhadhara vamwe vese vanoseta maexams, vanoagadha, vanoadhiraivha kwaendesa kuzvikoro. Asi munhu wasingagoni kubhadhara chete nditicha anenge ainvigileta 3-4 hours akamirira kuti zvavai rinyorwe, nekuti quality exam inoonekwa kunyanya neenvironment inenge yanyorerwa exam. Saka tirongoti kana ticha achinge ashanda aita basa ngaabhadharwe, nekuti anozi kutarisa kubva kumashure chaiko pane zvatanga kuitira gore rinoti kuna anonzi makala ekuti murayiridzi ndiye ari kunyidzidzisa mwana, ndiye ari kumaka kala, ndiye ari kumodhareta, haasi kubhadharwa. Asi vamwe vachazoenda kumberi vachanobhadharwa. Saka tirikuti kana zvinhu izvo zviri kuitika ngatibve tagara tataura kuti nzumudza rimwe vakanodzishuzha, vakadzirima nevachazonodzigiredha kudzisa mumasagi kungave kusidziko kana kupi, ngavabhadharwe vese nekuti munhu wese aprodusa fidhi yatiri kuti ndiyo yatadyara nhasi. Saka hatigoni kuti tisiyire murayiridzi panze, tabhadhara neuyo auya kuzogadha exam pepa chairo nepfuti yake yapuwa nestate anonzi anobhadharwa, asi tichaita basa onzi abhadharwa.
Tinoona kuti imi mapindurawo mashoko eZIMSEC, zvii zvamapindura mutsamba menyu?
Taburitsa pachena kuti ZIMSEC iri kuda kutinakurira nyoka mhii, kana kuti vava kunakurirana kuti iPublic Service Commission iministri ivavasiwo isiri kutaiwa. Munhu ari kufasiliteta maexams iZIMSEC, saka ZIMSEC haigona kuramba nyaya yayo. Nepamusana pakutaura kuti Public Service Commission ndoinofanira kubhadhara. Nekuti kana zimuseki iri kubhadhara mupurisa, iri kubhadhara munhu wayadedza kuzomonita examini ari kuvhura mapepa achipawo mwana, zimuseki inogozoramba seiko kuti iye haisiyo iri nenyaya pano?
Tiri kuona kuti mazuva ekunyora bvunzo ave kutosvika pasati pagadziriswa nyaya iyi. Zvichasiya papi dambudziko iri kana mazuva yakasvika nyaya isati yagadziriswa?
Zvakamboitika muna 2008, maticha aramba kunyoresa vachititora kubhadhara. Vakanotora mavhileja, vakatora mayuti, vakatora vanhu vearedzi, vakatora vanhu vaagriteji, vakatora masoja vakanyoresa pamwe chete maombo chete, vapedza vakavabhadhara. Asi zvinovarwadza kuti vabhadhare ticha, ndozvinotinyongonyongo kuti isusu kana tikataramba vanonotora vamwe vanhu vovabhadhara, kwokungobhadhara wouyo ari pabasa racho.
Saka imi sesangano, zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe kuti dambudziko rigadziriswe?
Tatinokurudzira chinhu chimwe chete, kuti dai hurumende yateerera zvinotaurwa nevashandi vayo, dai zimuseki yambomira zvokuisa musoro mujecha. Yataura nepublic service commission, vataura zvakare naminista wepublic service nayo vamazima nekuti vanga vari minista weeducation. Nyaya iyi haisi itsva, vanoiziva. Vaudzawo minista munyowani vaevelini mumwoyo avo kuti zvokutaurwa nematicha nemasangano evarayiridzi zvinhu zviri genuine, zvinhu zviri authentic, hazvisi zvinhu zvokupenga. Zvinhu zvokutaurwa nevana vezimbabwe ngazviteererwe, zvisiro zvekutaurwa zviri bhadhara evarayiridzi vaite bapo. Kana varambawo tichasvika ipapo inozoziva zvatichaita, nekuti tiri kuvataurira vari kutiramba.
Munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomirira varimisi reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association, ZAPTA, rinoti haritambiri zvataurwa nemunyori mubazi rinoona nezvemari zvokuti gore rino hurumende haisi kuzopa vashandi mavhocha kana mahampa. Munyori mubazi rezvemari vaGeorge Guvamatanga vakanyorera vanyori mumapazi mazhinji ehurumende vachivazivisa kuti gore rino hurumende haisi kuzobatsira vashandi nemari iyi sezvo hurumende iri kunetseka kuwana mari iyi. Munyori mukuru weZAPTA vazi vaishe Zhou vanoti hurumende haingafanirwi kuita izvi sezvo vashandi vazhinji vange vachishanda vasingapihwi mari dzavaifanira kupiwa. Vanoti hurumende ine chikwereti kuvashandi vazhinji, naizvozvo haifanirwi kunyima vashandi ava mavhocha nemahamba aya. VaZhou vati vanyora gwaro kugurukota rezvemari vamutuli Ncube vachivaudza pamire vashandi pamusoro penyaya iyi vachiti kana mhinduro ikasakurumidza kuuya vachaenda kuHarare kunoona vaNcube kuti varondedzere zvakanaka kuti sei vashandi vasingatambiri nyaya yokusapiwa kwavo mavhocha nemahamba awa.
Isu sesangano tiri kutarisira kuti dai tawanavo mavhocha mahamba etinopiwawo gore richipera, awo anongoitawo kuti abatsiridzewo mihoro yedu inongobuda misodzi mazuva ose yakukugwa nokumira kwakaita nyika kwakati tsveyamei panyaya dzezvouremu hwokutenga. Izvozvo zvoga zvikaitiwa muyedu inosununguka isu kana iwo mabasa sokungoita kwatatichingoita tinova tichingoramba tine mongo hwokuita basa redu namazvo. Asi kana tikashayiwa hampa sezvatavudziwa izvi, tikanzimwa hamusi kuwana hamba mugore rino, ipapo ndo patiri kuva kuti tabviswa mongo mumabvino mumavoko, hatichagoni kuita basa redu takasununguka. Vatibaya nebvumo chairo mupfungwa pamusoro pokuti tiedze kubatanidza mabhajeti edu. Dai hurumende yarega kutiita so, todawo mahamba.
Vashandi vemubazi renyu ndivo voga vasina kupiwa mahamba awa here?
Isu chinotiita kuti tione kuti tisitogatanyimwa. Hurumende yati kwai munhu wose wayanga ichimbopa mahamba, asi isu patinosimbomapuwa mahamba awa hatisimbohwi maticha achitaura kuti tapuwa. Isu tinodawo vachidofara zvikuru, vachidoemireta kuti hurumende inokuvonai, hurumende yakupaiwo mahamba. Zvino kana tangonyimwa, tinohwamo yedu ichitiudza kuti isu tisi togatangonyimwa mahamba iwawa, nokuti tagara tachingomawana. Asi katamawana tachingowa vamwe vachichema vakaita sekumaticha kuti hatinavo kumbozviwana zvinhu zvamawana zvakadai. Saka tohwa kuti tisichanyimwa kuministry of agriculture.
Mukusakupai mahamba amunodawa, hurumende yapa zvikonzero zvei vaZhou?
Hurumende yatiyo kutinyima kwayatiita yakaongorora ikaona kuti panga pachimbovuya mahamba mazhinji acho anga achingo perera ku head office nevashandi vanenge vari pama head office ema departments nema ministries nema agencies akasiyana siyana saka na izo zvati hatichagone kuti tikupei mahamba pagore rino ndokubva vati chikonzero chepiri ndochekuti hurumende iri kuzvisina homwe yayo nokuti yakakuvimbisa kuti ichakupai bonus riri mumari yokuAmerica anova maUnited States dollars saka izvozvo zvaita kuti hurumende ione kuti iunganidze mari yayo yakanangisa ikoko kubonus yemayusa yavakavimbisa vobva vachikanzura zvacho sekuti pamahamba ndo zvikonzero zviviri zvoga zvapowa nehurumende yedu
sesangano rinomirira vashandi moita sei nenyaya iyi
isu sezapta sangano rinomiririra vashandi veminister of agriculture tiri kuti mahamba edu tinomada ndadonyora tsamba izvozvo yakananga kuhofisi yavamuturi ncuve ndichiedza kuonesana navo kuti dai tagara pasi nyaya iyi isati yasvika kure kure nokuti gore rinohopera tisina kuwana mahamba edu vadzore rurimi gwavatipa munzira yavasiyo isecular iyoyo inzira yavashandisa kucommunicata nesu asi isu tinofunga kuti tikagara pasi tikavonesana tikavabudzavo zvikonzero zvinoita kuti tikumbirevo kuti tiwane hamba inoitavo kuti ikushine ivharidzire vharidzire vurombo huri mumihoro yedu izvozvo zvinotifambira zvakanaka pana chimwe chinhu chatoda isiko zvino mvura iri kunaya mvura yachinaya kudai vashandi vanei vachimirizika muministry of agriculture input atingati mafetheraiza nembeu dziri kupiwa vanhu fotereza dzipiwa vanhu nembeu vanhu vari kurima zvorevei zvoreva kuti vashandi vari kumirizika vachidhiraivha chitima chokuti vanhu varime vashandi veministry of agriculture zvinowatiwe uchiona mushandi panguva yakadai yemvura ichinaya wotiwe mushandi hatisi kumupa vhocha hatisi kumupa hamba ngaangoshanda nezhara iyoyo zhara ndoyataramba tikati vamutuli zvamaita magona hedu mativudza asi garai nesu pasi saka takamirira kuva mhinduro kwavari ende haingogoni kupera yakadero tisina kugarisana navo pasi tikavaona nokuti zvingavhiringidza mafambisigo emabasa aministry of agriculture si tinoda mahamba edu bonus tagara tongosipiwa isu hatinamboti kuvuya kwebonus kuchanyimisa hamba nokuti bonus yagara inongovuya chiima yusa asi hakuna yusa rinenge ririko kubhengi uko kubhengi unenge uchingonzi 50 yusa unoiwana pavhika asi haiko saka ndati isu sevamiririri vevanhu tiri kuda hamba redu hamba rinodiwa ende harigoni kunyimwa vana varo nokuti isu tisi varidzi vehamba
avo vange vari munyori mukuru wesangano rinomirira varimisi rezapta vazivaishe zhou vari parunhare kubhulawayo nestudio 7 tatadza kubata vanoona nezvavashandi mubazi rezvekurima vagibson chijarira kuti tinzwe divi rebazi ravo aiona nezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanupf vasimon kayamoyo avo vakashaya nesvondo vanonzi nebato rezanupf vaienderera mberi vachishanda kunyange vainge vari muchipatara vamwoyo vakashaya nechirwere chegomarara uye vacharadzikwa nemuvhuro kumarinda eheros eka muHarare kana mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vadzoka kubva kubotswana kumusangano wevatungamiri vezambia nebotswana blessing zulu westudio 7 abata mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi
onguva wekuradzikwa kwegamba renyika vaiva zvakare mutauriri wemusangano wezanupf comrade simon kayamoyo vari mukuru wangu zvakare kudepartment reinformation and publicity vacharadzikwa nomusi wemuvhuro wevhiki rinouya panzvimbo yenational heroes yeka kumakuva enyika izvi zvakaziviswa nomutungamiriri wenyika nezuro musi wechitatu mushure mekunge vauya kupa riremekedzo zvikare nokubata maoko kumhuri yekwavakayamoyo kumudzimai wavo nemhuri yose yekwamoyo
ndeapi mamwe mashoko avakataura
vakazivisa ivo kuti nokuda kwokuti vakashanda zvikuru negamba redu comrade sk moyo hazvaigona kuti vavigwe vasipo saka naizvozvo mutungamiriri wenyika ane karwendo kaakamboita asi akavimbisa kuti naiyewo achada kuti vange varipo pakuvigwa kwavasimon kayamoyo kumakuva enyika kunational heroes yeka saka naizvozvo vacharadzikwa nemusi wemuvhuro
makashanda navamoyo kwenguva yakati rebei mungati ainge ari munhu akaita sei
semunhu akashanda nacomrade simon kayamoyo kwenguva yakati rebei ndiri director weinformation and publicity ndinonzwa kurwadziwa nekurasikirwa kunyanyanya kwaita ku department redu. VaSimon Kaya Moyo vanga vari mukuru anotaura zvinyoro nyoro achikudzora nemhinduro nyoro achikudzidzisa nekukupa simba paunenge opera simba achitidzidzisa iye kuti hard work never killed anyone. Ndomashoko avaigarotaura kana tichinge toneta kana tichinge toita setinyozera. Vaitaura Comrade SK kuti munoona director kuti svike patiri pano nhasi tichiramba tichishanda tichienda mberi. Hatina imwe kambani yatinoziva kunze kwekambani yekushandira mhuri nenyika yeZimbabwe. Ndo kambani yatakazvipira iyoyo. Saka naizvozvo hatifani kupera simba nokuti kushanda nesimba hakuna kumboubvira kwauraya munhu. Zvaitipa manyawi, zvaitipa simba rokushanda. Zvakare Comrade SK vakatidzidzisa tsika yokuva norukudzo kuvakuru, zvakare nokuteerera uye nokuva very loyal to both leadership, the cause and the party and the country. Vaitiratidza ivo kuti pane zvose zvamunoita tungamidzai vanhu nomusangano nenyika kumberi moteverera kumashure kwetsoka dzavatungamiri. Izvozvo zvinoita kuti musarasike.
Mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vatafadzwa mugwadi vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 36 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvinosiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchingoripa zviuru zvina zvine 600,699 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuruzana nezvitatu zvine 533,593. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakanga vava 3,582,402. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave 2,727,175. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Munewsday gweta rava Emmerson Munangagwa rinoti vamunangagwa vanoda kuti nhengo yeZANU-PF Sibeth Msengezi aregere kuenda mberi nenyaya yaakasvitsa kudare reHigh Court achiti utungamiri hwavamunangagwa hausi pamutemo, richitizve kana Msengezi akasabvisa nyaya iyi kudare vachasungisa magweta avaMsengezi. Munewsday makare mutongi wedare reHigh Court Justice Sliver Chirau Mugomba nhasi pachanzwa nyaya yamuzvare Mary Mubayiwa ari kuti haafaniri kuvharirwa mujeri akamirira kuonekwa nevanachiremba kana achikwanisa kumiswa mberi kwedare. Kuroniko rinoti kushayikwa kwemvura muguta reBulawayo kwava kukonzera kuti zvikoro zvizhinji zvidzorere vana vechikoro kudzimba dzavo, richitiwo zvikoro zviri kugadzirira kutarisana nedambudziko rezveutano ringangotanga pamusoro pekushayikwa kwemvura. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 nepenyuro inotaura zvechokwadi zviri kuitika muZimbabwe. Ini ndakabatikana nekuti mwana wangu akaenda kuchikoro akangosangana vachimanikidzwa kubaiwa majekiseni. Asi vambotaura kuti izvo hatisi kumanikidza, asi vakazoti hapana mwana anobuda mugedhi asina kubayiwa. Zvakare mangwana hapana munhu mwana anouya kuchikoro asina kadhi. Zvokureva here kuti izvo hapa tiri kuita zvinhu zvikuwirirana? Muno muzimbabwe tanetwa nekuma human rights anochikorodzerwa nevanhu. Kana mwana wangu asingade kubayiwa chinoita kuti zveiwo umanikidze mwana wangu kubayiwa chijekiseni ichocho chii. Ndinonzi mai makanaka. Ndine mwana anodzidza kugirinura.
Ko muri sei ku Studio 7 vari sei vamwe vapo vatiri kuterera Studio 7. Zanu PF ngaimbobva unotonga nemwanaiso chamisa mukomana ngapinde hake tawa. Nekutonga nezanu PF tikokurira munhamo tozvara vana vedu munhamo tawa ngaimbobuda zanu PF timboona kuti mukomana anodii ngapinde ngatiendei kunovhota nehwando hwedu tibvise zanu PF.
Ma sera se Studio 7 aisusu tirinani yedu kuno kuti aita dambudziko kuno ku Cedric kupolokwane ku South Africa ku Shiu under Chief Mleji ndivunga nyaya yacho munoiziva yemurume akanga ari kubuda achinzi akauraya madzimai se 7 kusanganisira ku South Africa 1. So kubva ipapo manje vamwe vagari vasini nenyaya yachona harava dambudziko kugara taogara takabatiraura maoko kutaura kudai tiri kusango andosi ari kutiza mudzimba achinzi atangowana remo tinouraya saka tizivi kuti mungatibatsirawo sei.
Chemaine tariro hama dzangu dzekwabanga ndinonzwa kurwadziwa munhu aindiitira zvakanaka pano paStudio 7 andaiziva hangu kuti Safari Njema ndiye ainzi Peter Banga. Ndototanga kunzwa nemi pano paStudio 7 makaita basa nekutiudzwa nekutizivisa vamwe takatorasika tichiti ari kunzi Peter Banga ndiani iyeye. But anyway, zorora murugare hama yangu, ndarwadziwa nekuti ndiri mumwe wevanhu vaigarawo requesta kuti tokumbirawo kumbonzwa Safari Njema achitaura. Ndinopedzisira hangu nekuisa mashoko ake Safari Njema ndichitedzera ndichiti vakaremara vari kutarisirwa kunzi vashande nebazi revakaremara kuti vaongororwe kuti zvido zvavo zvazadzikiswa. Ndini muteereri wenyu weStudio 7 Safari Njema ndiri kwamutare tatenda.
Takuwara nenhamo nyika yaparara. Yaparara vamamhembe taikumbirawo dai apinda hake mukomana pamwe zvingaite nani.
Mangwanana akanaka paStudio 7. Inini nyaya yangu iri pamaMDC ari kupfeka maligare ezanu PF. Wachaenda kunovharira vachamisa paunenge vari kuenda kumadistricts kwavari kuenda. Ko vari kuzviitirei zvokutora maligare ezanu PF vachisvipisa musangano wezanu PF kudaro? Shuwa vari kupretenda kuita semazanu PF iwo asiri iwo ari maMDC. Ko vari kudii kusungwa? Ngavasungwe. Tinoziva mapurisa eZimbabwe nemasoja kana vada kusunga itumineti chaidzo otosungwa. Ngavavharirwe nokuti vari kusvipisa musangano wezanu PF, kusvipisa government kudaro. Aiwa vangambotambe vachidaro zveshuwa.
Dzamune munedira makareregera asi imi memutaura kuti hatina dira takareregera. Dei muchiti pamoverenga paya mukati 3 vemDC mukati 3 vezanu zvidaro zvichifamba zvakadaro zvezviri raiti kuti zviratidze kuti hamuna kwamakarerekera kwete kuti mobva mati vanhu 5 vemDC mobva maburitsa munhu 1 wezanu zvamemuchiita ndezvipi izvozvo.
Ndinoda kutaura kune murume uyo ataura musoro yana mukomatanuruka wandi yana mukoma Blessing Zulu. Murume uyo ataura ati sei vanhu vezanu PF vasingatauri paStudio 7. Murume uyu zvaanoita chaizvaizvo zvaanoziva chaivo chaiko hatigondi kuti pane chaanoziva mubvumo make because izvezvi kunyange Studio 7 haina divi rakarerekera vanotaura wane vanhu vezanu PF ipapo asi vemDC ndo vasingatendedzwi kuRadio Zimbabwe ndo zvaanofanira kuziva izvozvo. Isusu kuRadio Zimbabwe hakuna munhu weMDC kana wei unotaura asi paStudio 7 panotaura munhu wese ndatenda.
Hangu
Ndidzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Vatereri tine hurombo kuti nezuro hatina kukunzira chirongwa ichi. Zvakanganisika zvagadziriswa. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova muparamende yeAmerica vachimirira dunhu diki reEl Paso mudunhu reTexas vaBeto O'Rourke vanoti vachakwikwidza kuva gavhuna wedunhu reTexas musarudzo dzichaitwa gore rinouya 2022. VaO'Rourke vakaita mukurumbira muna 2018 apo vakapotsa nepadiki kubisa Senator Ted Cruz pachigaro chekumirira Texas muSenate yeAmerica. VaO'Rourke vakaedzawo kukwikwidza kuva mutungamiri weAmerica asi vakakundikana sezvo vaJoe Biden vari ivo vakazobudirira. Vanoongorora zvematongero enyika vari gweta rinoshandira mudunhu reTexas vaEmmanuel Ncube Sox vanoti vaO'Rourke munhu anogona kutaura nevanhu uye anofarirwa zvikuru vachiti sarudzo dza 2022 muTexas dzichanetsa.
Tingati Beto O'Rourke munhu ane nguva yakati ari mupolitics muno muTexas. Beto O'Rourke vachinzi vanomuziva saCongressman wekuEl Paso naika kubvira muna 2013. Kushikira muna 2019 aiva akamirira House inzvimbo inoinclude El Paso naika. Vanhu vazhinji vari kunze kweTexas vanga vasingazive Beto O'Rourke. Vakazomuziva Beto O'Rourke semumiriri weDemocratic Party uyo akaswedera pedyo zvakapfuura vamwe vese vakazapa. Akaswedera pedyo nekurova Ted Cruz pamakwikwi ekuSenate muna 2018. Akakundikana nemavhoti zviuru makumi matanhatu nezvishanu musarudzo dzaiva nemavhoti anopfuura mamiriyoni masere akakandwa nevanhu vemuTexas. Saka Beto O'Rourke akapa vanhu chivimbiso, vanhu vemuTexas vanosapota Democratic Party, yekuti ndinofunga pane pakava neimwe contest, pakava nemamwe makwikwi maDemocrats ane mukana wekutora mukombe wekuwina ingave Senate ingave governorship. Saka vaBeto O'Rourke vakataura ivo energy vachange vachikwikwidza mumakwikwi mutongi weTexas against vaGreg Abbott.
Ivo vaBeto O'Rourke vakamira papi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vakarerekera divi ripi?
Zvandingataura ndezvokuti vaBeto O'Rourke muDemocrat naika, saka vari kuruboshwe kwezvirongwa zvizhinji, asi kuruboshwe uku havasi kuruboshwe zvakanyanyisa nenyaya yekuti maDemocrats anobva kuTexas vanowanzomira nechepakati kuitira kuti vasavetu kuruboshwe zvakanyanyisa. Nekuti nzvimbo dzavanenge vachibuda kwadziri inzvimbo dzakada kuti rerekei pakati peruboshwe nerukudyi naika. Saka izvi ndizvo zvinenge zvichiita vazhinji vanobuda vari maDemocrats vachibuda muno muTexas. Nazvo Beto O'Rourke ndipo pari nemaonero angu.
Avo vange vari vanongorora zvematongero enyika vari gweta rinoshandira mudunhu reTexas vaEmmanuel Ncube Sox vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Schools Examination Council inoti haisi iyo ichabhadhara varayiridzi vanogore rino. Zimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association inoti haisi kutambira zvataurwa nehurumende kuti gore rino hurumende haisi kuzopa vashandi mavhocha kana mahampa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande
Diri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.